Isu sezangano tiri kutarisira kuti dai tava navo mavhocha mahamba etinopiwawo gore richipera, awo anongoitawo kuti abatsiridzewo mihoro yedu inongobuda misodzi mazuva ose, yakukugwa nokumira kwakaita nyika kwakati tsveyamei panyaya dzezvouremu hwokutenga. Izvozvo zvoga zvikaitiwa muyedu inosununguka isu, kana yomabasa sekungoita kwatatichingoita tinova tichingoramba tine mongo hwokuita basa redu namazvo. Asi kana tikashayiwa hamba sezvatavudziwa izvi, tikanzimwa hamusi kuwana hamba mugore rino, ipapo ndo patiri kuva kuti tabviswa mongo mumabvino mumavoko, hatichagoni kuita basa redu takasununguka. Vatibaya nebvumo chairo mupfungwa pamusoro pokuti tiedze kubatanidza mabhajeti edu. Dai hurumende yarega kutiita so, todawo mahamba.
Vashandi vemubazi renyu ndivo voga vasina kupiwa mahamba awa here?
Isu chinotiita kuti tione kuti tisitogatanyimwa. Hurumende yati kwai munhu wose wayanga ichimbopa mahamba, asi isu patinosimbomapuwa mahamba awa hatisimbovima tichachitaura kuti tapuwa. Isu tinodawo vachidofara zvikuru, vachidoemireta kuti hurumende inokuvonai, hurumende yakupaiwo mahamba. Zvino kana tangonyimwa, tinohwamo yedu ichitiudza kuti isu tisitoga tangonyimwa mahamba iwawa, nokuti tagara tachingomawana. Asi katamawana tachingowa vamwe vachichema vakaita sekumaticha kuti hatinavo kumbozviwana zvinhu zvamawana zvakadai. Saka tohwa kuti tisitanyimwa kuministry of agriculture.
Mukusakupai mahamba amunodawa, hurumende yapa zvikonzero zvei vazhou?
Hurumende yatiyo kuti nyima kwayatiita yakaongorora ikaona kuti panga pachimbovuya mahamba mazhinji acho anga achingoperera kuhead office nevashandi vanenge vari pamahead office emadepartments nemaministries nemaagencies akasiyana-siyana. Saka naizvozvo vati hatichagoni kuti tikupei mahamba pagore rino. Ndokubva vati chikonzero chepiri ndochekuti hurumende iri kuzvisvina homwe yayo, nokuti yakakuvimbisai kuti ichakupai bonus riri mumari yokuAmerica anova maUnited States dollars. Saka izvozvo zvaita kuti hurumende ione kuti iunganidze mari yayo yakanangisa ikoko kubhonasi yemayusa yavakavimbisai, vobva vachikanzura zvacho sekutipa mahamba. Ndo zvikonzero zviviri zvoga zvapowa nehurumende yedu.
Sesangano rinomirira vashandi, moita sei nenyaya iyi?
Isu seZAPTA, sangano rinomiririra vashandi vomuministry of agriculture, tiri kuti mahamba edu tinomada. Ndadonyora tsamba izvozvo yakananga kuhofisi yavamutuli Ncuve ndichiedza kuonesana navo kuti dai tagara pasi nyaya iyi isati yasvika kure kure, nokuti gore rinohopera tisina kuwana mahamba edu, vadzore rurimi gwavatipa munzira yavasiyo isecula. Iyoyo inzira yavashandisa kukomunikata nesu, asi isu tinofunga kuti tikagara pasi tikavonesana tikavabudzavo zvikonzero zvinoita kuti tikumbirevo kuti tiwane hamba inoitavo kuti ikushine ivharidzire varidzire vurombo huri mumihoro yedu, izvozvo zvinotifambira zvakanaka. Hapana chimwe chinhu chatoda isiko zvino, mvura iri kunaya. Mvura ichinaya kudai vashandi vane vachimirizika muministry of agriculture input, atingati mafertilizer nembeu dziri kupiwa vanhu, fertilizer dzipiwa vanhu nembeu vanhu vari kurima, zvorevei? Zvoreva kuti vashandi vari kumirizika vachidrive vachitima chokuti vanhu varime, vashandi vaministry of agriculture. Zvino watiwo uchiona mushandi panguva yakadai yemvura ichinaya, wotiwe mushandi hatisi kumupa vocha, hatisi kumupa hamba, ngaangoshanda nezhara. Iyoyo zhara ndo yataramba tikati vamutuli zvamaita magona hedu mativudza, asi garai nesu pasi. Saka takamirira kuva mhinduro kwavari, ende haingogoni kupera yakadero tisina kugarisana navo pasi tikavavona, nokuti zvingavhiringidza mafambisigo emabasa muministry of agriculture. Si tinoda mahamba edu, bonus tagara tongosipiwa isu, hatinamboti kuvuya kwebonus kuchanyimisa hamba, nokuti bonus yagara inongovuya chima yusa, asi hakuna yusa rinenge ririko kubhengi uku. Kubhengi unenge uchingonzi 50 yusa unoiwana pavhika, asi haiko. Saka ndati isu sevamiririri vevanhu tiri kuda hamba redu, hamba rinodiwa, ende harigoni kunyimwa vana varo, nokuti isu tisi varidzi vehamba.